latest on COVID-19.
Mangwanani akanaka vakereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 23 gunyana September 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 TV muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kuburikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residents Trust rinoti rakaita musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana 340 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4592 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi maviri nezvisere zvine mazana masere nevana 128804. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mana nevazere 2,992,348. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana rine makumi matatu ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu 2,130,553. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations muNew York kuburikidza nevhidhiyo. Kunyange hazvo vamwe vatungamiri venyika dzinosvika zana vari muAmerica, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakaudza vatori venhau kuti havasi kuenda nekuda kwekutyira chirwere cheCOVID-19 uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tariro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro hwakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Uyu musangano wechimakumi manomwe nematanhatu kana kuti 76th session. Vamwe vakuru mubazi rezvekudzidzana kwenyika vasina kuda kudomwa nemazita vauza Studio 7 kuti vamunangagwa vachataura nyaya ye COVID-19 uye kukurudzira kuti zvirango zvavakatemirwa nevamwe vavo muhurumende zvibviswe. Asi vanonzi vachatiwo kunyangwe paine zvirongo izvi vari kukwanisa kudzikamisa upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nengo yezanu PF uye vaimbotungamira bato redare vaGilbert Dzikiti, akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yezvirango.
Makwasho haana kunangana chete naiva munangagwa vanonzi vari designated 55 but akazodizainira zvakare mainstitutions ehurumende asi personal but aripo pakubatsira rudzikiriro rweZimbabwe richiwana access to finance, richiwana access kuma international funds. Iwo zvakare nyika ichiwanawo vanhu vanokwanisa kunge vari vachiwana confidence dzekuya kuzoinvesta munyika yeZimbabwe. Saka masanction atoripo panyika yeZimbabwe kunyanya-nyanya nekuti vanhu mumhomho yeZimbabwe ndo vanosangana nematambudziko akanangana nemasanction aya. Nyaya yekuti ndo vanowana zvinhu zvakakwira muzvitoro, ndo vanowana kuti maindastiri anenge aakuvhara, ndo vasingawane mabasa, ndo vasingawane cheuviri chekuita pamatebhura avo. Maministers vese vanotungamiri nyika havashayi chikafu pamatebhura avo nyaya yekuti vane access to capital.
Totarisawo imwe nyaya hongu pane zvirango hurumende iri kuti iri kubudirira zvayo kugadzirisa nekudzikamisa upfumi. Munotenderana nayo here ipapo kuti iri kuedza nepainogona napo kuti upfumi hudzikame?
Ndinotenderana nayo zvikuru kwazvo nekuti hurumende iri kuzvizama nepainogona kuti zvinhu zvidzikame, nenyaya yekuti tichitarisa kubva papinda hurumende yenyu dispensation taona isusu kuti even mabhuku enyika ava kukwanisa kubhalansa. Taonawo zvakare kuti mutemo wavamo zvakanyanya-nyanya muprivate properties. Tikaonawo zvakare kuti even mainvestors aakukwanisa kuchiuyawo kubva kune dzimwe nyika achiuya neFDI, foreign direct investment, zvichireva izvo kuti tava kukwanisa kuwana maextra resources ekunge tichivhura mamwe makambanizi akanga akavhara tuvisatsterdam nemamwe makambanizi matsva ari kunyanya pati zviri kuwandira kubva kuzvicherwa zvepasi, hazvisi kunyanya kuwandira kubva muindastri iya toti service industry iya, asi zvitoriponi zvekuti upfumi hwenyika huri kukwira. Ndatinoona kuti gross domestic product yenyika yakakwira neabout 4% palast season up.
Muri kufara herewo nemabatirwo ari kuita nyaya yechirwere checovid-19 nehurumende?
Pari zvinezvi tinotoona kuti hurumende yeZimbabwe muno musub-Saharan Africa itori pamberi pakubata chirwere checovid. Tichiona nendufu dzakasangana nadzo muZimbabwe kuti dziri limited. Tichiona nehead immunity yekuti vanhu vakwanisa kubayiwa the first jab vaccination is very high zvakare. Tenda kusecond jab vaccination it is very high agare.
Nengo yeZANU PF uye vaimbotungamira bato redare vaGilbert Dzikiti vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala, akatangawo nekuvabvunza nenyaya yezvirango zviri kunzi nehurumende zvakakanganisa upfumi.
Munangagwa mushure mokunge asati aita kuu muna November 2017 takaona vanhu vake vakaita sana Chris Mutsvangwa vachibuda vachizhambatata muno munyika vachiti ukanzwa munhu anobuda achipa excuse yekuti nyika uye noupfumi hwenyika huti kufamba zvakanaka nokuda kwenyaya yemasanctions, kutaridza kuti munhu iyeye is a failure anofanira kuti abviswe. Saka izvi zviri pachena kuti zvakatarwa naChris Mutsvangwa mugore ra2017 kuti kuramba vanhu munhu uchichema nenyaya yokuti masanctions kutaridza kuti haugoni uye wakonewa kuitonga nyika yacho. Ndo zviri pachena zvirikutaurwa uye kutaridzwa naMnangagwa. Hana chokumbaitaridza pachena kuti nyaya dzokutonga nyika haisiyo nzvimbo yake yakasikirwa naMwari.
Totarisawo panyaya yekurwisa chirwere checovid-19. Hurumende iri kuti iri kubudirira kurwisa chirwere ichi, muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yecovid?
yae COVID muno munyika zviri pachena kuti yakashandiswa sechombo chokurwisa kunyanya isisu veMDC Alliance tisi toga tinorambidzwa kuti tipinde tichiita misangano asi zvano PF inoungana pese pese painenge yada uye zvekare vachiita mainternal processes amaelections avo mazuva mashomanane apfuura aya vakanga vana maelections avo amadistricts anoti maDCC elections vakaendera mberi nokunovhota asi iko zvino vana vezimbabwe vakati isi zvinoda kuti tisarudze vanhu vakadzingwa muparamendi tiite maby-elections tishare maMP atinoda Munangagwa ari kuramba kuti maelections aite saka COVID yakashandiswa sechombo chokurwisa MDC Alliance hapana kugona kwati Munangagwa aita nokuti COVID yakashandiswa kudzvanyirira kodzero dzavanhu kuti ivo vanosita zvacho zvinenge zvichinzi zvinobreka maCOVID regulations asi vamwe vachinzi musazviita kana mukazviita tokusungai kukurovai kana kuti kukupinzai mumatongo
vari kutiwo hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa upfumi munotenderana nazvo irezvo
hakuna kana choupfumi muno chiri kushanda hakuna kana basa one ratirakiretwa nehurumende yamunangagwa muno muzimbabwe hakuna kana industry one yavhurwa namunangagwa muzimbabwe hakuna kana chinhu one chiri kufamba muno muzimbabwe maticha ari kungokora mari yakanga iri kukorwa nafu dzvenombe kumapurazi uko masoja namapurisa vanokora mari inokorwa nafu dzvenombe kumishawo manesi nemadhokotera vanokora mari inoenzana nemfu dzvenombe kumaruzevha uko mwedzi uno ndakaona payslip yangu chaiko ndiri mt ine 32,000 rtgs mari isingakwanikana kusvika $200
mutevedzeri wasachigaro webato remdc alliance vajob sikala vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeamerica amai kamala harris nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika yezambia vahakainde ichilema kumahofisi avo eEisenhower Executive Office Building muWashington DC vaHichilema mumwe wevatungamiri vakauya kuAmerica kumusangano weUnited Nations uye vakatotaura pamberi pegungano iri Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti nezuro pakaitwa musangano wakapindwa nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwemarara kuti vazeye nzira dzakanaka dzekuchengetedza marara pamwe nokutorawo zvimwe zvinhu kubva mumarara aya zvinogona kutengeswa kana kuzoshandiswawo mune mamwe mabasa mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti musangano uyu wanga uri wekuti pachigadzirwa urongwa hwekuti gwaro riri pamusoro pekuchengetedzwa kwemarara resolid waste management richishandiswa vaShumba vanoti pamusangano uyu pakasungwa kuti pazove nemimwe misangano inosanganisira makanzura makomiti anofambisa basa muguta pamwe nevamwe vane chekuita neurongwa hwekuchengetedzwa kwemarara kwakanaka kuitira kuti vange vachiziva kuti nyaya dzemarara dzingafambiswa sei ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
musangano waitwa pakati pecity of Harare wanga uchitungamirirwa nedepartment rewaste management recity of Harare kwanga painewo misangano yevagari misangano ine makambani anoona nezvekutakurwa kwemarara weenvironment management agency nemadepartments ehurumende hurukuro dzanga dzichiitwa dzanga dziri dzekuedza kuongorora draft report ye-integrated solid waste management yakaproduswa neguta reHarare saka wanga uri kodi wanga uri wekuti pachigadzirwe urongwa wekuti plani iyoyo ichigone kuwe ichizotanga kushandiswa saka parongwa kuti pachazowe nemisangano inosanganisira macouncillors inosanganisira macommittees anofambisa basa muguta reHarare nemastakeholders kuitira kuti wange wachiziwa kuti nyaya dzemarara dzingafambe sei tingaite sei kuti pave nekubatana kweindastry kwebusiness kwewagari necouncil kuti nyaya dzemarara dzisangoite kuti ava vanoita zvavo ava vachiita zvavo.
Izvi zvamuri kutaura izvi ibasa ragara rachizikana kunzi ndere kanzuro, imi vagari mazopinda papi panyaya iyoyo?
Ndito pari kubuda nyaya yekuti integrated solid waste management hazvigoni kuti kanzuro igone kukunda kana ema igone kuti yakunda padambudziko rekuchenesa marara nekugadziriswa kwenzvimbo. Zvaonekwa zvabuda pachena kuti kanzuro yega nyaya dzemarara iri kuremerwa. Zvairi kuremerwa kudaro panotodawo wemabhizimisi, panodikwawo masangano yevagari, panodikwawo mamwe maboders kusanganisira central government kuti pose pari kutaurwa nyaya yemarara pave nemuonera pamwe chete wekuti zvinhu tozviita sei kuti tisimudzire magariro evanhu, tisimudzire mabasa ekanzuro ehurumende pasina zvekuti tinoti tiri kuti kanzuro ndo yatadza, asi tiri kuti munhu wose kana marara asiri kutakurwa akaungana, munhu wese ari kujenareta marara pane wanebasa iri. Asi kana pane disi program yekuti taakuti vanhu vari kushandira pamwe chete, pane hokero yekuti tose tiri kutsvaga kuti ngezvipi zvinganakire ruzhinji.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mtsvangwa vanoti hurumende iri kushanda nesimba kuti munhu wega wega wemuZimbabwe akwanise kuwana ruzivo. Vachitaura vari kuBulawayo International Trade Fair neZuro, amai Mtsvangwa vakati basa riri kuitwa nembazi ravo rinopupura rega gwara riri kutorwa nehurumende kana takatarisana nezvekutepfenyura. Vachiti vanofara nebasa riri kuitwa nemakambani anotepfenyura nekunyura nawo. MuHerald makare hurumende inozivisa kuti vaimbova sachigaro vePublic Service Commission Dr. Maria Wandanzua varemekedzwa neugamba hwenyika. Dr. Nzua vakashaya nemusi wechipiri mushure mokurwara kwechinguva chipfupi. Zimline.com rine nyaya pamusoro pedare reConstitutional Court iyo yakatonga nezuro kuti mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanogona kuramba vari pabasa ravo semukuru wevatongi kunyange havo vapfuudza makore makumi manomwe ekuenda pakushandigere. MuNewZimbabwe.com mutauriri webato reMDC Alliance amai Fadzai Mahere vanoti vamwe vasungwa muHarare Central Prison vari kumuka pakati peusiku vachiedza kudzipa mukuru wevechidiki weMDC Alliance uye vanorwira kodzero dzevanhu vaMakomborero haruzivishe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ava vanhu vakaita sana taungana ndoro ava vanenge vanyanya kuzara chisano mumusoro mavo. Vaiti zvikoro takagadzirira kufura, taungana ndoro wedzidzo yepasu Waiti zukuru taka ganzi na kufura. Kono kwa wako zara COVID. Kuzukuru kukwa wako tukwa COVID. Hiya kabu ya ni wanzizi ni matiti. Kuchino zuku ganzi na kwa chuna anditi wa faronge vajiti wa napa wano ya kuzukuru wane nge vajitesti wa COVID. Ya chuna ndo kuganzi na kuhuru mendis. Kuyo nengashiri wa kuganzi na kupi kwa chuna kwa nengashiti taka ganzi. Nuta urasei kuhuta ungana ndoro wizizi pasa. Uchapeka sutu ye. Yene maine ngishingu wa sutu msuru maka zara zanu.
Magadi mko majonga ya nonzi Douglas Monzura uyo anorwara kuyo izano anomuti mumiriri uyo opposition party ipi anoterwa nani ane wanhu ana kana wani chamiza ndi akasarudzwa newani zvavo zvekuda kumurwisa izvo pasinazvo 2023 ari kutotora nyika ndiye father of nation watinoziva izvo zvavo izvo vana munangagwa izvo nana Monzura ndizvo.
Ini serang ulun di majang itu kerang pitori. Ah, itu dari kawur, karena kita baca kawur makan daya. Di mana kau di? Wah, dalam lagi sudah kau angkat berdiri aku mesti isi itu akan tunggu campur. Isi krim rum jual itu di musuh kau jual aku garis. Ah, dari sana pihak kau dia.
Angwana ni mama, angwana ni pasiri zeveni, mamuka sewe shamarari mese. Kikitenda ni naoza, muna tipa ze chokwadi. Dino shami swa zukuru, ne zanu pf. Unonzo wa chiti, chingana na chingana wa zozo kakupati. Zine inani, zino batire ikunyika. Kuti uza kuti kune wadzoka kuzanu pf. Vasinga taurima development, za wanote hanzi tukuita development, say vasinga konuku uza wanu nezo development ya warukuita mnika, wanote uza zo kutu kwa iningina ni njua zuka kupati. Atina basa na wanu, tukuda kura rama, wakana ngana ni muri neru ushinji gwe Zimbabwe, tatenzi.
Aaaa, tunotenda ni nauza, mnotipa, tipo, tipa Zimbabwe hapa. Inini mbunzo wangu, nduda kufunza kutuko. Wakomana zanpiyevo wari kuko kwa Amerika wari kuti wada wada tinsira wari kwa New York kuti iyo wada kuti zinzuri haiti kuna ku Zimbabwe iyo wari kuko wakati zeyi kuno ku Zimbabwe kana zinzuri right gavadzoki kuno kana zinzuri right wanofana kuto deportwa wane wawa pa wajari tinsira wachiti zanpiyevo ikita zinzuri right wanzi dzokai kunyika kwenye kuti zinzuri right kusitiwa wano wakati za kuti zinazinaumi ya zakanaga wanashiri kuti zinzuri chingi dini ini nozi baba jididi. Ah, Zimbabwe, Zimbabwe on Darwin.
Kana tana ni nika zagada se eko waziti ziku West Africa ziti wati kana wangu wajita sirizo mune ingwe nika se zubiti kwa mtibabu vano yunjura nika hiyo ni masamshin yo kuti nika hedi budiye yo kuti nika hedi gazi disike kwete hawa mekuno kubadara maposa na nama sisa wanuti kana wachuona uti mnangagwa waru kankanisa wano tumutigira wano tu wajitu masamshin zingaye ndi wazinga kuniku mutiura uti. Iwo siyana ni uwo ni siyana ni kuita zumbaka shaita siyana ni kuita ma human rights abuses to bono wona uta kuno zaote ni Afrika kukavora kuno kwa kuna lida shibi malema ano tara chokwa lida shibi kuno kukune ma old men anongu wapa kuprotekta zinchimbo cha zao kwa shiprotekta na chita.
Magadiko pa studio 7 hapo nino kwa zeme sewa shamarari ve studio 7 ndishiti magadiko. Ndini zangu nduda ungotawa pamusoro pe bato ore MDC Alliance tishinguti nkarira mberaga shinga bato iro bato iro no diwane munu wese chetakango mira chete kutovota takango mira kutovota chete chana mwonzo ura izu kupenza nguwa uko wanotambisa nguwa wana mwonzo ura avo watine ina avo watino zivandi neoso nchamisa watino da chero aganyura batu lake kuti chimuti tinongotwa gafesi ya gejeti gatenda
ashamarari vese studio 7 inokwazi sai makadi yenyu aiwa ndinotsamwa zvikuru nekuda kwa uyo anozi ndi Douglas Monzora uyo aiwa anonditsamwisa uyu akashanda zvikuru sana baba Morgan Changirai akashanda na Nelson Chamisa iko nasi vauruita hutsinye kuti Chamisa asapinde mumasimba achidzinga ma member of parliament achidzinga ma member of councillors sakaiwa Monzora ngareke kudaro Monzora euka kuti panenge apinda mumasimba Chamisa ramangwana unozonge uri papi we Monzora iwe euka Monzora kuti Chamisa ukashanda naye nguva yakati rebei muri mumabasa usaonere gwe nezvauri kuita aiwaiwa cherechedza kuti Chamisa umwe wako wakashanda naye nguva yakati rebei muri mose kubvira MDC achingoitwa navanxuve hatina kumbonzwa kuti vasvangirai vakabvisa mamemba of parliament avanxuve mumabasa mavo saka iwewe Monzora aiwa urege kudaro hama yangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neAfghanistan. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muGermany vaHeiko Maas vakaita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muAfghanistan uye kuti nyika dzakabudirira dzingadyidzane sei nechikwata chakatora masimba munyika iyi cheTaliban. VaBlinken vanoti pane zvinhu zvitatu zvekuti nyika dzekunze dzinokwanisa kuti dziite kugadzirisa dambudziko remuAfghanistan. Chekutanga vakati kuita hurukuro nechikwata chemaTaliban kuti chitende kuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvimwe zvekunze zviri munyika iyi zvinoda kubuda zvibvumidzwe kuita izvi. Vachiramba mashoko echikwata cheTaliban nekuti vanhu vane unyanzvi hwepamusoro vave kubuda munyika iyi vakawanda, VaBlinken vakati kuti vanhu vagare munyika iyi vanofanira kupiwa kodzero dzavo dzekubuda kana vachida. VaBlinken vakatiwo chechipiri chinoda kuitwa kuti nyika dzekunze dzione kuti chikwata cheTaliban chatevedzera zvachakavimbisa zvinosanganisira kudzivirira vanopfurikidza mwero kuti vasawane muzinda munyika iyi vachikonzera kusagadzikana mune dzimwe nyika. Vakatiwo sezvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, America icharamba yakaisa surayo pane zviri kuitika munyika iyi uye yakagadzirira kurwisa vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Chechitatu vaBlinken vakatiwo nyika dzekunze dzinofanira kuona kuti vanhu vemuAfghanistan vari kuziya nenzara vabatsirwa zvisinei nekuti vatungamiri venyika iyi vanenge vatemerwa zvirango zvinoenderana nemitemo yeAmerica kana yeUnited Nations. VaBlinken vakati zvitatu izvo zvinokwanisa kuitwa panguva imwe chete asi pachiratidzwa kuti pane musiyano pakati pemabatirwo anoitwa hurumende yemaTaliban nehurumende dzedzimwe nyika dzine utongo hwejekerere. Vakatiwo kana chikwata cheTaliban chida kutambirwa nedzimwe nyika sezvachiri kuda chinofanira kushanda zvakasimba nekuratidzawo kuti chakazvipira kuunza shanduko munyika iyi. Vakati izvi zvichaonekwa nemabatirwo achaitwa nechikwata ichi nyaya dzekodzero dzemadzimai, vana, vatori venhau, ngochani nevamwe vemarudzi madiki. VaBlinken vakati panofanira kunge pakajeka uye kusimbiswa zvinoda kunzi zviitwe nechikwata cheTaliban chisati chatanga kudyidzana nedzimwe nyika. Izvi vanoti zvinoitika chete kana nyika dzose dzichitaura nezwi rimwe chete uye kunyatsotarisa zvinenge zvichiitwa nechikwata ichi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nechikwata cheTaliban. Maverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations kuburikidza nevhidhiyo. Sangano reHarare Residents Trust rinoti rakata musangano nevakuru vekanzuru pamwe nevehurumende vanoona nezvekuraswa kwamarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau.
Ini
ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.